Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero haka nakavatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musuwe mugovera, mbudzi 19, 2022. Makaterera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu, muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gamba renyika vaKenneth Vundukai Manyonda avakashaya svondo rapfuura varadzikwa panzvimbo inovigwa magamba enyika yeNational Heroes Eka muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachikurudzira makanzuro ekumaruwa kuti aise zvese zvinodiwa pamagrowth point. Vanhu vana vanokwikwidzana musarudzo dzekutsvaga senator wechirume achamirira vanhu vakaremara mudare resenate zvichitevera kushaya kwasenator Watson Kupe muna chikumi wegore rino. Munhau dzemitambo, makundano enhabvu yepasi rose eFIFA World Cup 2022 otarisirwa kusimuka mangwana kukata. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gamba renyika vaKenneth Vundukai Manyonda avakashaya svondo rapfuura varadzikwa nhasi panzvimbo inovigwa magamba enyika yeNational Heroes Eka muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachikurudzira makanzuro ekumaruwa kuti aise zvese zvinodiwa pamagrowth point kuti vemaindastiri nemabhizimusi vakwanise kunosima mari dzavo kunzvimbo idzi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa varumbidza mushakabvu semurwi wehondo yerusununguko, mumiriri wevashandi pamwe nemushandi wehurumende aida kusimudzira vanhu kuti vagare zvakanaka. Vati vaManyonda vakaratidza izvi pakurarama kwavo kwese vachiti vakaita zvirongwa zvakawanda zvekusimudzira vanhu kumaruwa apo vaimirira Buyera North muparamende vachiti hurumende yavo yave kutevedza zvido zvavo nekuvaka maindastri pamwe nekumakwezva kuti aendewo kumaruwa. Vanoti nekuda kwaizvozvo makanzuro ekumaruwa anofanira kuona kuti magrowth points ese ane zvikwanisiro zvinokwezva vemaindastri.
I just call upon rural district councils across the country.
Tinoda kuti makanzuro ekumaruwa kuti aone kuti pave nezvikwanisiro kuti upenyu hwevanhu vedu husimukire.
Vatiwo mari inobva kuhomwe yeDevolution Fund inofanira kushandiswa pamabasa ekusimudzira upenyu hwevanhu. Vakatiwo vanhu vanofanirawo kutsigira hurumende mukusimudzira maruwa nekuvaka kunzvimbo idzi nekuita mabasa anoita kuti vagari veko vawanewo mari yakawanda.
This should motivate more of our people to redirect resources and personal savings.
Izvi zvinofanira kukurudzira veruzhinji kuti vaendese mari yavo kunovaka nekusimudzira maruva edu munyika.
Vatiwo kumaruwa kunoda magetsi kuti kubudirire vachiti ivo pachavo vatove nezvirongwa zvekusimudzira vanhu nekuvawanisa mvura zvakaita sepresidential borehole drilling scheme. Asi mutungamiri wesano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti vanhu kumaruwa vachiri kurarama upenyu hwepasi izvo zvavasingatarisiri makore anodarika makumana nyika yawana rusununguko.
Hakuna chiri kuitwa kumaruwa, vanhu vazhinji vari kugara vasina mabasa avari kurima. Kwavari kuita kushuri kwemapizen zvinoita kuti vazhinji vatambure vachishandisa mametodzi ekare kare. Production yavo iri pakisa vachishandisa simba rakawanda. Tinenge tichitarisira kuti tinge tichitanga smart agriculture kumaruwa, tinge tichitanga kuita value addition kumaruwa, tinge tichitanga kupa maopportunities ekushata kumaruwa. Izvi hazvingotaurwe nemuromo chete, zvinoda settlement.
Izvi zvatsigirwa nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira. Dr. Uraya Izembe vati hazvigoni kuti kumaruwa kuene vati hazvigoni kuti kumaruwa kuene budiriro iwo magetsi achitonetsa mumaguta nemadhorobha.
Saka budiriro yacho inenge ichiunzwa nei, nekuti budiriro inodiwa pakusumuka kweindastri. Hino kana vakundikana kupa magetsi kurudzi mumadhorobheni, saka zviri pachena kuti manyepo uganga achitaurwa navamunangagwa, ndo zviripo.
Vamunangagwa vati vamanyonda munhu akazviziva kuti kutorerwa ivhu zvainge zvisina kunaka, ndosaka vakazotanga basa rekuona kuti ivhu radzoka kuvanhu vari mumasangano anomirira vashandi pamwe nemapato ezvematongerwo enyika. Vamanyonda avo vakazvarwa muna 1934 vakave nhengo yemapato akaita seNational Democratic Party, ZAPU neZANU, uyewo vakambotungamirira sangano reAfrican Trade Union Congress. Pakapera hondo, Vamanyonda vakave mumiriri weBuyera North muparamende, vakaitawo mutevedzeri wegurukota rezvemaindastry, vakazove gavhuna wedunhu reManicaland vasati vaenda pamushandigere. Vamanyonda avo vakashaya nemusi wechitatu chapfuura ndo vange vave ishe nerutanga uye vasiya vana vana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vanhu vana vakwikwidzana nhasi musarudzo dzekutsvaga seneta wechirume achamirira vanhu vakaremara mudare reSenate, zvichitevera kushaya kwevaive seneta vaWatson Cooper muna chikumi wegore rino. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Vana ava ndivaIshmael Joe, vataurayika Dzviti, vaEdward Super Mundanga pamwe navakuda kwashe Masvinyangwa. Zvichabuda musarudzo idzo dziri kuitwa neveZimbabwe Electoral Commission, zvinotarisirwa kuziviswa nhasi manheru. Vachagarutsigiro mushure mokudomwa kupinda musarudzo idzi. Vana ava vavimbisa kusimudzira vanhu vakaremara kana vachinge vakunda. VakaDzviti vati vakaremara vane nzara uye vanoda kuona vachipiwawo minda nekusimudzirwa munyaya dzeupfumi. VamaSvinyangwa vati mutemo weNational Disability Policy unoda kuvandudzwa vachiti hazvibatsiri kuve nemutemo kana usingatevedzwe. Vatiwo zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana pazvinzvimbo zveutungamiriri, mabasa nezvimwe zvinofanira kutorwa nevanhu vane urema, sezvo vanhu ava vari zvikamu gumi nezvishanu zvevanhu vese vari munyika. Vamwe vavhota musarudzo dzanhasi ndivasimba raShechipindura, vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu vanomirira vakaremara muparamende unofanira kuwedzerwa.
Sezvo muno munyika mune madisabilities akasiyana-siyana, akawandisa. Kune mavisual impaired, kune macripled vanofamba nemawheelchairs, kune madeaf, kune maalbino. Saka vanhu vese vavo zvinonesa, zvichida kuti every disability ikwanise kuwana mumiririri. Ndokuti wevisual impairment anganzwisisi wealbinism zvaanoda, anganzwisisi anofamba newechia zvaanoda. Saka zvaida kuti every disability iwane munhu anoimiririra.
Izvi zvatsigirwa navaliberty lupasha, avo vati urema hwakasiyana, nekudaro panofanira kusarudzwa vanhu vane urema hwakasiyana, kwete kungoramba pachivhoterwa vanhu vane urema hwakafanana.
Kwete kuona vanhu vane urema hwakafanana chete varivo vanopinda mumaelections akadaro, kanzi vanenge vachiuya ipapo, nekuti zvido zvevanhu vakaremara zvinosiyana.
Vana vese vapinda musarudzo dzanhasi vane urema hwakasiyana. VaShowu havaone, vakaDzviti vane pfari, vamasvinyangwa Musope, kwozoti vamundanga vakaremara mutezo kana kuti physical disability. VaJosa Mukumandi avo vavhotawo musarudzo dzanhasi vaudza Studio 7 kuti zvichemo zvavo hazvisi kunatsogadziriswa sematarisiro avo.
Ipapo ndobva nenyaya, nokuti sinzi tangozvarwawo zvichimwe zvedu hapana zvatiri kunyatsonzwisisa zvinoti kana zvatinonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Nokuti sesu vane albinism tine dambudziko rekuti uchingozvarwa kumakliniki kwacho hatiafodhi kubhadhara mari idzodzo, kwozoyawo utano hwedu isusu uri panjodzi. Tinoda mishonga yatinoshandisa.
Vati tariro yavo ndeyekuti anenge asarudzwa apa achashanda nesimba kuona kuti zvichemo zvavo zvagadziriswa kuti vakwanise kurarama pasina matambudziko avanotarisana navo. Sarudzo dzanhasi dzaitwa kutsvaga munhu achatora chinzvimbo chakasiyiwa naSenator Watson Cooper avo vakashaya muna chikumi gore rino. Bumbiro remutemo rinopa zvigaro zviviri kuvanhu vakaremara kuti vamirire vamwe vavo mudare resenate. Vaviri ava vanenge vari munhurume nemunhukadzi. Vamwe vanomirira vanhu vakaremara ndisenator Naspa Manyau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutewedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Kamala Harris, vasangana kwenguva diki nemutungamiri weChina vaXi Jinping nhasi mugovera parutivi pemusangano weAsia Pacific Economic Cooperation kuBangkok. Mumwe mushandi wepamuzinda weWhite House ati amai Harris vataura pamusoro pemashoko akakosha akasimbisiswa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden musi wa14 mbudzi pavakasangana navaXi, ekuti panofanirwa kuramba pakavhurwa nzira dzekutaurirana kuitira kufambisa zvine musoro makwikwi ari pakati penyika dzavo. Kuverengwa kwemavhoti kwatanga musarudzo dzine makwikwi akasimba dzemuMalaysia, idzo dzichaburitsa kuti mubatanidzwa wemapato wakambotonga ungadzoka zvakare here mushure mekukundwa kwawo musarudzo makore mana adarika. Vari kuunza shanduko yezvematongerwo enyika vari pasi pemutungamiri webato rinopikisa Anwar Ibrahim vari kutarisirwa kutungamira sarudzo dzemugovera idzi. Asi pane mubatanidzwa mukuru mitatu iri kudawo mavhoti vanoongorora zvematongerwo enyika vachiti zvichabuda zvakaoma kufembera uye zvinogona kuona mibatanidzwa mitsva ichiumbwa kana pasina ane huwandu hunoonekwa muparamende. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Jocelyn Sithole, avo vanoshanda nemadzimai vane mabhizimusi achiri kusimukira. Amai Sithole vari muno muAmerica, umo vari kuwanikwa ivo vachi sangana nemakambani akasiyana siyana nemapazi ehurumende kuti vawane dzidzo yekuti vazokwanisa kupakurirawo mamwe madzimai vari kuZimbabwe. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Sithole. Mungatitsananguro here kuti kana muri kuZimbabwe munenge muchishanda nemadzimai ekupi?
Kana ndiri kuZimbabwe ndinoshanda nemapoka akawanda. Ndinoshanda nemaNGO anouya achinditi ndivabatsire kutsaina madzimai ninyaya dzemabhizinesi. Basa rangu zvizhi ndine kunyanya kuita inyaya inonzi training business development. Mapoka akawanda emadzimai angangove ari macooperative, angangove ari masavings clubs, angangove arigori masSMEs associations. Ndiwo mapako andinowanzoshanda nawo akawanda munyika yese. Ndinoshandazve neorganization inonzi CareNet Africa. CareNet Africa is an organization inoita nezveutano muZimbabwe. Saka CareNet Africa yakaona iyo izvo kuti maSMEs hamuna utano hwakanyanya, vanhu vazhinji havana inonzi access kune medical aid nekuti vanhu vashoma vane medical aid muZimbabwe. Kana ndichitarisa meti dzacho dzatinoone meti dzacho, only 10% ari covered nemedical aid, kunyanya informal sector nemaSMEs havana kukavha. Kenneth zvayakaita yakagadzira product inoti yemedical aid, inoti vanhu vari muinformal sector nemaSMEs vakwanise kuita access kune mamedical aid nekuita access kune good primary health care. Ndori mebato randinoshanda naro futi zvakanaka. Takamirira futi kusaidzi iro remaSMEs, takanyanya futi kunangana nenyaya dzemadzimai. NeUS Public Relations iyo yakandiunza kuno yada kutenda zvikuru tinoita anonzi magrow your business workshops kumadzimai zvemaentrepreneurs anenge ari muHarare kana kwaMutare kana ma American Corners anenge ari munyika imomo tinoshanda futi zvakanyanya nebato iro
makafunga sei kuti mupinde panyaya idzi yekushanda nemadzimai
nyaya iyoyi yakandibvira kudhara asi yakazonyanya kundibata pandakambogara kuSouth Africa for 10 years ndakaonekwedza ndichishanda neimwe project yandakashanda nayo kuMpumalanga province project iyoyi yanga ine about 10 billion yanga yakanangana nemaSMEs emadzimai kuti vasupply maservices kune project iyoyi tafamba muprovinsi imomo takashaya madzimai vanga vaine ruzivo nekusupply maservices zvirizvo zvakandirwadza nekuti mari yakanga iripo but ndakaona kuti madzimai ava vaishaya kuti vasupply maservices simply because vanga vasina ruzivo vacho vanga vasina kumbotraina vanga vasinazve kana kumboregister mabhizinesi avo ndopandakatanga kuita maresearch angu ndichinoti percentage yemadzimai vanoziva neruzivo rwebhizinesi ndeva percentage yemadzimai vanopindawo matenda mahombe ndeva percentage yemadzimai vanokwanisa kurana mabhizinesi vari pachavo ndevapo ndikaona kuti mapesendeji acho anga ari badikita izvo ndopandakazoti ini ndava kudzokera kumusha vanhu wee ndinobatsira nyika yangu especially ndakananga nemadzimai kuti ngatisimudze mabhizinesi avo
kune mamwe madzimai akateerera pari zvino zvii zvamungavakurudzira kuti vaite muchitarisa zvamadzidza kuno zvamakadzidza kusouth africa nezvavanotarisana nazvo
chekutanga madzimai ngavaregedze kungobata-bata kabhizinesi kese kauya mukatarisa makanangana kuzimbabwe mabhero akauya zvihuta zvikauya chinyi chikauya chese chinenge chiri mufreshon anosiya bhizinesi achimhanyana nacho zvinoroti bhizinesi harifi rakakura ngatidzidze madzimai kuti tatabata bhizinesi ratabata ringangove recatering ringangove rechinyi ngatirambe takasimuka nari ngatirambe takaripusha kusvika radiri kusvika raraita vadzimai vanonyanya kubata-bata number 2 ngatiite maprograms enu ekuti tibatanidze mari dzedu kuti tikwanise kuona saiya inonzi venture capital financing nekuti kunyanya muzimbabwe medu hamuna inonzi ecosystem yeventure capital financing sazvinorova tofanira kutodzisimudza tega mari dzacho tinokwanisa kudzisimudza kana tabatana mumikando mumacooperative tichisimudzira mabhizinesi edu kuti ngatiite maanonzi maproper accounts ngatidzidze good business practices
aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje ini ndiri Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous tinoimba kuti madzimai ari kudzidzawo zvakawanda kubva muhurukuro yaunotipa mugovera wega wega iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheour lives upenyu hwedu nhasi tine hurukuro namufundisi Richard Moyo vari kuSouth Africa avo vati aiwa ndine mashoko ekuyambira nekuchenjedza vana vezimbabwe pamusoro pemutambo wemakwikwi enhabvu yepasi rose weworld cup ayo ari kutanga mangwana mukata ngatinzwei mufundisi Moyo vachitsanangura
ya maita zvakanaka zvikuru baba vakandimiri kuti pamukana uno tinoda kuyambira zvikuru vana vezimbabwe chinozvati world cup iri kutanga mangwana kukata sandira kuyambira zvikuru vana vezimbabwe kuti vashandise mari neuchenjeri vasanyanya kufarisa kupfatsura mari nekuti vanhu vakawanda vacharasha mari vachipfatsura vachidya vachipinda maresitorani mahotera kana kumanight club kumachisa nyama vachifara nokuona nhabvu vachikoshiwa toda kuyambira zvikuru vana baba namai kuti vazvichengete nekuti tizoti vari kuana maiwo pamaworld cup ipapa vanoshandisa mafoni kubheta kubheja kudigita zvakasiyana-siyana vana babawo ndizvozvo kana kupinda munzu kutandarira kumaresitorani mahotera vachidya nokunwa nokugocha vachikoshiwa kuti krismas inoda zvinozoita kuti mari inozopera vanopesa vakuzorwa nokurwisana mukati medzimba zvozopesa kuti vamwarume vapese vakutengesa dzimba vongozoona vanhu vakudzingwa kana kushayiwa rendi saka ndoda kukurudzira vanhu kuti vazvibate vana baba namai kuti regai kurashika nokurashikirwa nepfuma nokuti world cup yauya yauya nguva yakaomesesa krismas new year kudzoka kumabasa vana kuzvikoro vanoda mabhuku saka ndoda kuti ndikuyambirei zvikuru vana baba namai
chii chasvitsa kuti munge muchipa yambiro iyi mufundisi Moyo
nhau dzakafana nedzidzi tinogara tichiparidza nezvadzo mukati memakereke uye futi zvakawanda zvatinosangana nazvo mukati mevana vekutenda nevanhu vakasiyana-siyana vanonga vachiuyawo kwatiri vachitsvaga rubatsiro Saka zvinhu zvakafana izvizvi zvakakosha kudzidza nokudzidziswa nokuti hazvizobatsiri kuzopepuka bako mvura yanaya. Saka ndira kuyambira vana veZimbabwe zvikuru kuti vazvichengete vabate pfuma nenzira yakanaka nokuti vakavarairwa gore rapera. Vana gore rinouya vanoda mari dzemaschool fees. Vamwe vana vanopinda magrade 1, vamwe vanopinda magrade 7, maform 1, maform 4 nemaform 6, vamwe vanoenda kumacollege kana kumauniversity nekumakosa akasiyana siyana. Saka kana vabereki vakashandisa mari vasingarangariri ravangwana revana, vanopesera vagara uye futi vanopesera vakutengesa midziyo nokutengesa misha kana kutengesa zvavainazvo nenhau yokuti vakadya mari. Uye futi zvevamwe vanenge vakaenda kunabvuku vanosvika vakastaka vakazosadzoka. Saka tirokurudzira kuti vanhu vazvibate.
Chii chaita kuti munge muchipa yambiro iyi mufundisi moyo?
Hatiri kuti vanhu vazobatwa nedepression kana mabp kapisa vazouya nokushungurudzika. Hatiti musafara vanhu, farai but farai muchiziva homwe dzenyu. Regai kuti vana ninga ndai nokuti zvinhu zvinozopinza bopoto mukati meimba nokuti mudzimai achagara chipopota uye futi nevana vazozvizivi. Vanoda chikafu, dambatya, marenda anoda, grocery rinoda kuti uzviraramise wenu nerendi dzinoda. Saka ndokuyambira zvikuru vanhu veZimbabwe hatikuti vanozotengesa mudziyo kana vachituka anopuwa vanotadza kuenda kuzvikoro kana kutadza kuenda kwavaida kuti kuende kuuniversity mapesera makutengesa mudziyo. Tiri kuona vakawanda vachirambana nenhau idzi dzidzi dzekutambisa mari. Saka ndokuyambira uye futi South Africa munoiona inogara ichiti vanhu kupira kugore rino havachadi muSouth Africa. Saka vari muSouth Africa vacho, please chengetedzai pamunenge muinapo ipapo, mupasungirire chere pakapuwa mwedzi 6, but chengetedzai kwazvo. Uye futi muwane Christmas yakanaka, mukurambira World Cup musi wa 18 vhiki rinotevera chinenge Christmas rinyu yakanaka, muriwo zvakanaka, mukomborerwa nemuri dzenyu, tinokudai. Uye futi mufare munashe, tichitifarai.
Saka munoona here veruzhinji vachitambira yambiro yenyu?
Baba wakandimirige ntende kanzi anenzere ngaanzwe zvinoreva inzwi. Nawe nende kuti zvakafana nembeu, kune mbeu yakakandiwa muvura kanaka, imwe yakandiwa munzira, imwe yakandiwa parukangarawe, imwe yakandiwa mumunzwa. Dzimwe dzichavhungwa kududzira kuti vanhu vakasiyana siyana vamwe vanhu vanoterera. Nokuti vanhu vakawanda hongu World Cup iko yakaita isi vanhu vanotofunga kuita mari yakawanda. Vari kuvachabudirira kuita mari asi vazhinji vachachema chete. Nokuti vachakundikana vachadliwa, vakadliwa nemari yerendi, vakadliwa nemari yebhazi, vakadliwa nemari yeChristmas, vakapesera kutengesa nemagirosa, vakapesera kutengesa nedzimba nemidziyo. Saka ndiri kuyambirei vana vamwari avo vari muvhura kanaka vanoteerera, neavo zveve vakawira munzira vanogona kutira ipapo, nokuti kana mari ishinge yavapo vanogona kupenga-penga naiti kuti gorera kupera vanopawa mabhonasi. Vakupinga nemabhonasi vobva vabheta yose kana kugambla yose, vozosara vasina chinhu, mangwana vakuchema. Zvozosvika pakuzopesera vanhu vakusiyana nokurambana nekuda kwokuti vakatadza kuteerera. Saka kuti kuvanhu vese, vanhu mungatamba zvenyu but tambai munotariro, rangarirai kuti panopera World Cup musi wa 18 December, sangi inoteverai cheChristmas, inouya yacho iNew Year. Paranga pachida mari, Christmas inoda mari, New Year inoda mari. Vanoda mbatya dzeChristmas nemhuri zvekudya, uye futizve marendi kuenda kuchikoro zvezvinodai. Saka vanhu chenjerai, ndatei.
Manga makateerera kuna mufundisi Richard Moyo, chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, muchirongwa chedu Our Lives, upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Nhau dzemitambo. Makundano enhabvu yepasi rose eWorld Cup yegore rino ari kutarisirwa kutanga mangwana muQatar, iyo Qatar sasamusha ichitamba neEcuador. Chikwata chekuAfrica chekutanga chichapinda munhandare iSenegal nemusi wemuvhuro, iyo ichasangana neNetherlands. Mukuzeya nezvemakundano aya, tabata muteveri wenhabvu vaBrian Musekiwa, ava vari muno muAmerica vari mudunhu reMaryland.
Zvekufara sereki kuti mutambo weWorld Cup wazvasvika manje. This is the biggest stage yanga yakamirirwa nemunhu wese, inouya after every 4 years. Saka mutambo ndiri kuona wakadai uri mangange, pakuti Qatar ndiyo iri kuhosta, that's the host nation, and has tambotamba muma World Cup before. And kwaito Ukraine, inyika yekufa kuAmerica, you know, we're different. Nakati it's a bad team. Right now, apana ni asoziva kuti shabira sayi, but ndikuona ari mangange, tichikonzi da experience ye Ukraine versus the host nation. Apana host nation ya tambo luza mu tournament. Saka ndikuona achitezerawo zvachiita mama countries. Handiyo nechiruza. Saka ndikuona a draw. Ichiva the fairest result mangwana.
Totarisawo mutambo weMonday. Chikwata cheku Africa chekutanga chechange chipinda mumakunda ano iSenegal ichitamba neNetherlands. Munoonawo sei mutambo uyu?
Mutambo uyu mutambo wakaoma for both countries. Netherlands ma soccer powerhouses. Senegal inge Africa zvayo bati mukarama players acho ese anotamba kuEurope. Unaona Barcelona, PSG, Bayern Munich, Chelsea nemamwe ma European countries. Saka mutambo wekuti ndopadzikutarisira kuti Senegal ichati fadzawo isusu vagare kuAfrica by winning. Ndikuona ichi winner because yane experience plus also ma African champions. Saka itimu yekuti ndirikuona ichikwanisa kukunda chikwata cheNetherlands.
Zvimwe zvamungadoo kuti vateereri vazwe kana kunzwisisa pane zviri kuitika ukata?
Ndoda kuti ndingovataurira kuti vangokwanisa kuona mitambo yese vanakidzwe because the World Cup inouya after every 4 years and machances ekuti maplayers aya aripo right now anokwanisa kuzodzoka after 4 years kashoma. Ndiri kuona chunyanzi Ronaldo na Messi. Handisi kuvaona achidzoka kuWorld Cup again in after 4 years. Saka ndinoda kukurudzira vaoni vese kuti vangotora advantage of the tournament. It's a one-month tournament. Kana tikwanisa kutora maoff days kana malevhi kana chii kuti vakwanise kuona mutambo because mitambo iri rare haingoi pese pese. And also, pane a lot of lessons zvichafundwa. Mukada kuona this World Cup. You know, the time Rama Sama, I can't be right now in between my leagues. And why is right question? So like that is really important because the host nation kuno pisa. That's the only time Yakanaka Kutuva was the World Cup at that time of the year. It's the first of its kind. Saka Lukus got one on the World Cup, then she won out Kurukura Nizajo as the tournament goes on.
Mutevedzeri wemutambo wenhabvu vaBrian Musekiwa vari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7 vachitsanangura pamusoro pemaonero avo pamutambo weWorld Cup uri kutanga mangwana muKata.
Yashika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuKata. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemuDoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musa saririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup. One truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, we all at it.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Gamba renyika vaKenneth Vundukai Manyonda avakashaya svondo rapfuura varadzikwa panzvimbo inovigwa magamba enyika yeNational Heroes yeKamuHarare. Vanhu vana vanokwikwidzana musarudzo dzekutsvaga seneta vechirume achamirira vanhu vakaremara mudare resenate. Mitambo yenhabvu yeWorld Cup 2022 yotarisirwa kutanga mangwana Ecuador ichitamba neQatar. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.